zvichitevera kubviswa kwemari idzi pazvikwereti zvavanazvo. Vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura, dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa. Guta remasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti maintrest. Danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo, izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza. Vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise. Mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwereti chakakura nenyema interest, asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015.
Ndinowa kufara nezvakaita wakanzuru, nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemainterest changa chiri pa1500 but nekuda kwokuti iko zvino vazobvisa mainterest aya tikaitawo payment plan ndakwanisa kubhadharwa chi mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka. Saka ndinowa kufara nezvatakaitwa nekanzuro izvi. Kubva patakaita pananga kuita payment plan nekanzuro kabva vatotivhura mvura yedu, takutoshandisa mvura yezinomal ezi munhu wese ane mvura mumba make.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro, asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba.
Haisi tinozvitambira, tinoona zvakanaka kanzuri yateerera zvataichema kwemakore kuti mainterest charges aya anoita kuti burden pamaresidensi awande. Asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015 bhiri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa, mita isiri kufamba. Tachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo mainterest emvura idzodzi vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya, nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa, tinoona zvisina kutinakira semaresidents.
Kanzuro yemasvingo yagaro chema nekuti kusabatwa kwezvikwereti zvemvura nevagari kwaitadza kuti iuyise mvura yakachena uye inokwanira vanhu muguta. Dzimba dzakavharwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri. Kanzera ward 4 mumasvingo vagodfrey kurawo nevati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chokubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma. Vakurawo nevati havasati vava neuwandu hwedzimba dzakavhurirwa mvura kubva patanga chirongwa ichi.
Isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya takataurirana nekubvisa maindress. Ndinoona vanhu vakuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata changa chivagunun'unisa kutadza kubhadhara mvura kukanzo. Tiri kuona vakuuya kuzoita mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma. Ndogona kusava nefiga rakakwana rekuti dzimba ingani, asi regai ndingoti dzakati kukumukei mbijana nokuti vanhu vanga vachiomerwa vachitadza kuomerwa. Saka naizvozvo takati tichivhara, asi takwa zvakakodzera kuti pange pane kutaurirana pakati pekanzuro nevagari. Kanzuro chinzwisisa kuti vagari vanotambudzika nei, vagari chinzwisisa kuti kanzuro vanotambudzika nei, kuti tisangane pakati.
Vagari mumasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuro chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora, izvo kanzuro inoti zviri kuitadza kuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.